Vachitaura nevatori venhau pamuzinda webato ravo muHarare nhasi mangwanani, vamonzora vapuma bato rezanupf uroyi, vachiti ndiro riri kukonzera nyonga nyonga mubato ravo, vachiti vatoenda kudare repamusoro resupreme court nechikumbiro chekuti mutongo wakapiwa nedare rehigh court uyu uraswe. Dare repamusoro rakati vamonzora vakatyora bumbiro remitemo yebato ravo nekuzoita musangano mukuru wecongress muna zvita 2022, nguva yainge yaturwa nedare yatodarika.
Nyaya iyi yakaendeswa mukoti muna 2023 haina kutongwa, 2024 haina kutongwa, 2025 yazotongwa. Taita zvinhu zviviri, chekutanga tanga taramba nyaya ye 2030, chechipiri vakati venga vakaona zvatakaita pahumbandikwa apo zvakaratidza kuti bato reMDC ramuka. Saka tiri kuzviona kuti kune kafaction kemuzano PF kane chekuita nezvikuitika izvi muno muMDC.
Asi mukuru muhofisi inoona nezvekubuditswa kwemashoko mubato rezano PF vafarai marapira, vanoti bato ravo riri kuzorwa mafuta enguruve yarisina kudya.
Isu tazvijairana kuti isu tisu bato rinoita zvinhu zvevanhu, isu tisu bato rinofamba nevanhu. Saka kuti vamwe vaone sekuti vaita basa vanofunga kuti kutitsokodzera nekutisvibisa ndiko kuita basa. Zvisinei, isu sezano PF hatisinei nematare enyika, isu sezano PF tinotori pasi nematare enyika. Ndosaka zvichiwanikwawo kuti tinotoendawo kumatare tichidyiwa pamwe tichikunda. Mashoko avamonzura ndeenhando.
Vakamboita sachigaro weMDC vasati vadzingwa pachigaro ichi navamonzora muna 2023 vaMorgan Komichi vati vanofara chose nezvakabuda kudare rehigh court.
Congress yakaitwa in 2022 yakaitwa isina kunaka. Ndakanga ndiripo throughout, ndakatoona huipi hwayo pabve kutanga kusvika pakupedzisira. Ndakanga ndiripo pose ndaiyambira kuti apa hapana kunaka, asi ndakasingateererwi. Ndoda kuti pane vamwe vanhu vanoti kana vakuda power vanokangamwa constitutionalism. Tinoda kuti haiko judgment yabuda ishandiswe kuunite vane veMDC.
Mumiriri weMDC mudunhu reAmerica vaDan Moyo vaudzawo Studio 7 kuti vari kutarisira kuti mumwedzi mitanhatu iri kutevera kuchaitwa musangano wekusarudza utungamiri hweMDC sekutaurwa kwazvakaitwa nehigh court.
Tine basa guru ratofanira kuita riri pamberi pedu kuti tiunganidze vanhu vedu kunzvimbo zvese dzekuZimbabwe kuti vaitewo makongresi avo emastructures, tichitangira ikoko kumawadhi, tichienda kumadistrict, tichienda kumaprovince, tozogumisira panational congress inofanira kuti iitiwe before August. Ndozva taurwa nehigh court izvi.
Taedzawo kunzwa divi ravaElias Mudzuri avo vakadzingwawo mubato reMDC navamonzora muna 2023, asi nhare mbozha yavo yanga isiri kupinda. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.